Ini ndini jonga kandemiri ndichiti ene msore na udzanasi China zvita 27, 2018. Vagari vemuHarare votarusana nedambudziko remvura rakakurisisa zvisati zvamboitika zvichitevera kusviba zvakanyanya kunonzi kwaita mvura yemunyanza yeLake Chivero iyo kanzuru yava kutadza kuchenesa. Vanhu vakawanda munyika vochema-chema vachiti vari kurasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo maforeign currency account avakavhuriswa nebhanga guru renyika ari kutadza kuti vatumire mari yekunze kune mamwe mabhanga munyika umo vari kuipiwa ari mabond notes. Varimi vakawanda vanoti gore ra-2018 ranga rakavaomera zvikuru vachiti dai zvinhu zvavanakira mugore idzva riri kutanga svondo rinouya. Studio 7 inotarisa zvakaitika munyaya dzemitambo gore rino umo maive muzere nemisodzi pamwe nemafaro. Muridzi mutsva wemugodhi wegoridhe kuzvishavane weSabi Gold Mine odzinga vashandi vepamugodhi mudzimba dzavagere. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muzororo rekisimusi negore dzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave.